Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare nhasi nguva dza 7 uri musi wesvondo gunyana 9 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprovincial councils ano exercise legislative powers, not executive powers. At provincial level, the executive is then represented by a provincial minister.
Bato reZANU-PF rinoti rakazvipira kuendesa mamwe masimba kumatunhu kana kuti devolution.
Tanga tisingafanirwi kunge tichiisa maminista akadaro. Tanga tichifanirwa kuti kana machairman awa agadzwa, ndiwo machairman anenge achiona, achiongorora nezvichaitika muprovinsi.
Asi vamwe vanopikisa vanoti zviri kuitwa neZANU-PF ndezvemugodzi matsuro.
Mugore rakaita sa2018 vatingarambi tichiwana vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvinodziviririka.
Hurumende nemakanzuru voshorwa nekutadza kugadzirisa nyaya yekusapararira kwechirwere chekorera munyika. Ko, Zimbabwe yatamba sei mukombe weAfrica Nations Cup? Tichakupai zvabuda mumutambo uyo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichekamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti rakazvipira kuendesa mamwe masimba kumatunhu sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Kunyangwe hazvo muna 2013 bumbiro remitemo rakati paumbwe makanzuru mumatunhu kana kuti provincial councils, bato reZANU-PF rakatsika madziro richiramba ndokubva vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadoma makurukota ematunhu. Izvi ndizvo zvimwe chetewo zvakaitwa navamunangagwa svondo rapera pavakadomazve makurukota aya. Pasi pebumbiro remitemo panenge paine makanzura makumi mana nemasere, sezvo munzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo munenge musina makanzuro akadai nekuti madhorobha. Kudomwa kwemakurukota ematunhu kwapa kuti vamwe vati vamunangagwa havana kuzvipira kuzadzikisa bumbiro remitemo. Asi munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamunangagwa vakazvipira.
Munhu anobvunza izvozvo haasi kuda kufunga nokunzwisisa, nokuda kwokuti tine malocal authorities. At the same time, tina minister responsible for local authorities. Saka kune chinonzi executive powers, kwete chini chinonzi legislative powers. Maprovincial councils ano exercise legislative powers, not executive powers. At provincial level, the executive is then represented by a provincial minister. Anenge achiona kuti muprovince maministries ari kuita basa rinenge rataurwa na president ne cabinet. So basa ramaprovincial ministers is to oversee the implementation of government policies, the implementation of executive powers, vakamirira the government itself. Saka provincial minister mumiriri wa president ne cabinet mu province, achiona kuti ma ministries ese ari kuita basa ravo ranosungirwa kunge achiita. Kana takuuya kuma provincial councils, ari kuexercisa atinoti ma legislative powers mu province. Akamirira ikaka parliament kadiki emuprovince. Saka kuti unyatso understand, munhu anofanira kudistinguisha atinoti maexecutive powers nama legislative powers. So pa provincial level, parliament iri kumiririrwa neprovincial council, while at provincial level, government iri kumirirwa na provincial minister. Ndo mutsauko wacho uyu.
Va mangwana bato rezanu PF rakazvipira here kuita iyo devolution kana kuti kuendesa mamwe masimba kumatunhu?
Wongu bato rezanu PF rakazvipira kuona kuti bukiro renyika rakabvumirwa raimplementwa. Ndofunga muri kuziva kuti chimwe chezvikonzero chatakashandisa pakubvisa vamugabe nguva yavo isati yakwana yanga iri nyaya yekuti vanga vasiri kuratidza kuti vane chido chokuimplementa constitution.
Munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta vari nhengo yeMDC Alliance uye kanzura muHarare vaJacob Mafume avo vanoti ZANU PF haisi kuratidza kuzvipira uye zvairi kuita zvinoda mari yakawandisa.
Chinonetsa ndechekuti tikawanza vabiki pasadza, tikawanza vanobika munyaya dzedevolution inogona kukanganisika. Matarisiro edu tanga tisingafanirwi kunge tichiisa maminista akadaro. Tanga tichifanirwa kuti kana machairman awa agadzwa, ndiwo machairman anenge achiona achiongorora nezvichaitika muprovinsi sezvakataurwa paconstitution. Hurumende inokwanisa kuona zviri kuitika muprovinsi kwete nemaminista, asi ichipurukidza nevashandi vehurumende vanoshenzera president's office, pane kuti vati ivo voita maministers anenge achipuhwa mabhenzi nezvakadaro nedzimwe ofisi dzakakura kura kudaro. Inongopedzisira yangova basa rekuvakomana kana kuti job for the boys yakudhara iya.
Asi semaonero enyu, pane kuzvipira here kuzadzikisa zviri mubumbiro izvi pane zviri kuitwa nezanu PF? Kunyange hazvo vamunangagu vari kugara vachitaura kuti ndo zvavari kuda kuita, pane zvatanga here kumboitwa kana kumbotaurirana?
Hapana chatati tataurirana sisu vekuopposition kunze kwokungoti pasarudzo iyi maprovincial members akasharwa vano ndo pasakangoperera zvakadaro. Hapasati pataurwa kunzi ivo vachaitwa swearing in green. Mukatarisa parliamendi yakaipinzwa, makansera akapinzwa, asi veprovinsi ava hapana kana one ataura kuti vachatanga kupinda muofisi rini. Ndizvoka zvinofanirwa kunge zvichitanga they are swearing in kupinda muofisi. Vaitwa swearing in tochitanga kuti right vochiita basa rei, vochishanda nani uye voshandira kupi. Asi izvozvo hasati zvaitwa, hapana chatati chaona. Tichatarisira kuti sazotava muparlamendi, vatungamiri vedu muparlamendi vatange vachivhunzurudza minister welocal government watiri kunzi vaunzi aitwa iye July Moyo anga aripo kuda ane maplana anga anawo. Munongoona sevakweguri vanofamba vachine chinono vachitora nguva yavo. Tichavamanyisa zvedu isusu sevechidiki.
Gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vari kanzura zvakare muHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru wemapurisa kana kuti Police Commissioner General vaGodwin Matanga vanoti kutanga mangwana mapurisa anenge azara zvakare mumigwagwa achisunga vose vari kutyaira vasina maresinesi kana kuti vari kufamba nedzimotokari dzisina kukodzera. VaMatanga vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weWorld First Aid Day nezuro. Vanoti njodzi dzanyanya mumigwagwa zvichikonzerwa nevanhu vari kutyaira vasina mapepa akakwana. Asi vamwe vanhu vataura neStudio 7 vanoti kunyange hazvo izvi zviri zvinhu zvakanaka, vanotyira kuti mapurisa anenge atanga zvakare nyaya dzechoko mhomwe sezvaiita vamwe vavo makore apfuura.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pinda imuchirongwa che live talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kuvanguva dza 4 PM kushika na 5 PM. Musiwe chishanu kuvana 4:45 PM kushika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kuruzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights rinoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazofunga kusarudza gurukota idzva rinoona nezveutano, hurumende nemakanzuru vane basa guru rinofanira kuitwa kurwisa chirwere checholera netyphoid. Munyori mukuru wesangano iri, Dr. Evans Mastara, vanoti zvirwere zviri kuramba zvichidzoka zvinogona kupedzwa, naizvozvo hurumende inofanira kuisa nyaya yekuwanisa vanhu mvura yakachena pamberi pezvinhu zvose. Sangano iri rinotiwo riri kushora zvakanyanya maitiro ehurumende nemakanzuru mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzezveutano. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Mastara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi kuona zvirwere zvemanyoka zvakaita sana korera netyphoid gore negore zvikuramba zvichitora upenyu. Tisiye zvadha tinofunga kuti mugore rakaita sa2018 hatinga rahi tichiwana vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvinodziviriridza. Sekuhkwedunyaya iri panyaya dzemvura neservice delivery ndizvo zvinowanza zvakonzera zvirwere zvemanyoka izvi.
Chinokonzera zvese izvi munoti chii imimi?
Mafactors akawanda because but chiri critical ndechekuti mvura ikumuwa nevanhu inenge isina kuchena. Nyaya dzemanyoka dzakawanda dzinokonzerwa nekumwa mvura inenge ine utachiwana. Izvi zvinobva zvasanganiswa nehealth delivery system yedu isina kunyatsokusimba. Saka munoona kuti vanhu vakawanda vanozozikama vaenda voshaya rubatsiro nekuda kwekuti health delivery system yedu haina kunyatsokusimba.
Wamunoshora ndiani panyaya yese iyi kuti chirwere chiri kuramba chichingouya chichingouya?
Vanofanira kutora responsibility. Kunotanga vemacity council vanofanira kuita kuti mvura inomwiwa mumatepu iye yakachena, nekuti tinoona kuti kumacity mazhinji mvura dzacho dzikaendeswa kulebhu hapasina chete kuti mvura idzi dzakachena. Vamunoedza kuti vaengage kuti mvura iyi haina kumira zvakanaka, ivo vanenge vachichemawo nyaya dzemari.
Sei muchitipaumbwe rimwe sangano rinobatsira hurumende panyaya iyi?
Dzimwe dzenguva pane pachingodiwawo input yevamwe vanenge vachiona vari kunze, vanga vemaresident association elocal government, kutione ivo machallenges aakufesa pakudhiriva sevisi ndeapi.
Kuchinjwa kakaitwa gurukota rezveutano kuchabatsira here?
Isu tinofunga kuti chief renewal muene organization chinhu chakanaka, nekuti kubva nakubva vapari venyato vangu vari kuhealth vanewo zvavaigona, asiwo munhu wenyama vanewo zvavaikundikana. Kukauyawo manew ideas manew minister anogona kutangirawo apachigadzirawo legacy yake. Saka dameri tinoona sekuti idanho rakanaka rinombounzawo manew ideas maitirwowo akasiya.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
tinokutambirai nemufaro vatereri veStudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nasi ndiri kutarisa tarisiro dzevechidiki muhurumende itsva kubva pagadzwa mutungamiri wenyika nevatevedzeri vavo svondo iro rino, tichiedza kuona kuti ramangwana revechidiki richazovei. Muchirongwa chedu chanhasi ndichange ndichikurukura nachiremba vanoshanda zvakare vari mubetseri nemurwiri wekodzero dzevana nemadzimai echidiki, Dr. Rutendo Bonde. Dr. Rutendo, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chedu chanhasi. Imi sachiremba wechidiki, zvamunotarisira nekushuvira muhurumende itsva iri kuumbwa iyi navamunangagwa ndezvipi?
Chekutanga chandingatarisira chingabatsire madzimai nevana ndechekupuhwa mutungamiririwo wechikadzi ndechekutanga chandingashuvire, kuti dai hurumende yadaro, nekuti zvinotipa muenzaniso mufananidzo wekuti wana wedu nemadzimai ari uko washuvirewo kuva pamusoro ipapo pari kutongawo vamwe kuti dai vaisawo madzimai. Chechipiri, tikatarisa anonzi mastatistics edu emuZimbabwe, tinoona kuti madzimai akasarira pane zvakawanda. Tikatanga nenyaya yeutano, madzimai akasarira nekuti zvinhu zvedu ndozvinodhura. Wasati watipa mukana wekuti tingabare vana vedu pachena, zvaitidhurira kuti tiwane nzira yekubarira vana vedu tisina mubhadharo mukuru. Zvino zvavazoti manje vanhu vakuchibara pachena, pane zvimwe zvinowanikwa zvisimo muzvipatara zvatingade kuti hurumende itarise izvozvo zvinoshandiswa, magloves nezvimwe zvakangowanda zvinoshandiswa muzvipatara, especially tikatarisa kumadzimai nevana. Zvinhu izvozvo zvinonyorwa manje kuti isusu madzimai nevana tinotenga, asi tanzi tiri kurapwa pachena. Saka tinoda kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe pese panosununguka mwana, pese panorapwa vana, tinoda kuti izvozvo zvigadziriswe.
Kune vanotaurawo vachiti iwo madzimai kunyanya-nyanya echidiki nevana vadiki ava havanyatsotaridzi kuti vane shungu dzekudawo kuti vangabatsira hurumende nenyika vachipinda muzvigaro zvamambotaura zviya zviya zvekuti vangagone kutungamirira. Munotiwo kudii nemashoko iwayo?
Ndanga ndichitarisa information iri kubuda, tikatarisa maorganizations anosupporta madzimai kuti aitewo macandidates, washita round up yavo vachifamba vachibvunza macandidates akabudirira vechidzimai. Dzimwe nyaya dzacho dzabuda ndedzekuti mari pakukampeina, pane tarisiro yekuti munhu uchazvifanda kampeini yako kusvikira wabudirira. Tikatarisa mayouth edu, unemployment rate yedu iri kuover 95%. Saka wanhu yeye kuti achiita candidate nobudirira zvinomuremera kuti atombozvifunga mumusoro wake kuti angasvike pakubudirira.
Mashoko amungagovanewo nevamwe vechidiki vari kwakasiyana-siyana vari kuitawo zvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo ndeyekuti kudii?
Chandingade kutaura ndechekuti Rome was not built in a day. Ndiri kutaura nana WhatsApp generation ka wazvinzwisisa.
Ndivo chaivo.
Tichitaura kuti kana tiri kuda uri kuda chiri chaunowaka hachibudi nemusi mumwe chete.
Aiwa, ndinokutendai Dr. Bonde nekunge mange muinesu muchirongwa chedu. Tichakutsvagai zvakare muzvikamu zvinotevera.
Handiti aiwa, tinotenda nekuti dana pachirongwa.
Manga makateerera kuna Dr. Rutendo Bonde muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans Zininga nacho chirongwa cheYouth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu. kunoti pasina
Yesu Simba rangu
Simba rangu Yesu Simba rangu kunoti pasina
Maneru akanaka vatereri imi ndiri tanuno kawande ndichi kuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero nasi tiri kuda kutarisa basa rinofanira kuitwa nevakristu nevatendi munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe tiri kutaura na Reverend Dr. Kenneth Mutata avo vanove munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches
takatarisana nebasa rimberi kwedu hongu tinotarisira kuti mutungamiri wenyika pamwe chete navanhu vazhinji vachashanda navo vachashanda zvikuru kuti nyika yedu ivakike asi chishuvo chedu ndechekuti tirambe tichirangarira kuti kuna mwari kumusoro mukuru pamusoro pavakuru vose vatinotarisa kwavari tinotenda zvikuru kuti mukuru wenyika akabvuma kuuya kumunamato watakaita masvombo apfuura wekutenda mwari nekukumikidza nyika yanga yabva maelection akapa chitsidzo chekuti angashuva zvikuru kuti dai basa rakadai raramba richienda mberi zvino tiri kukoka kuti ndiro basa rataisa pamberi pavo mutungamiri wenyika kuti tida kuti tirambe tichinamatira nyika yedu tichirangarira zvikuru mashoko atinokurudzirwa nomuapostora Paul achiti iye zvino ndinokoka nokukurudzira vanhu vose kuti tinamatire tiise zvikumbiro zvedu nokuvonga pamusoro pavanhu vose asi zvikuru vatungamiri vari panzvimbo dzakakwirira kuti tigogara zvakanaka norunyararo nokushamwari uyezve nekukudzana nenzira dzose mashoko anotaurwa naPaul achinyorera Timotiyo iwawo mashoko ndo atinoda tirambe tichikurudzirana nawo kuti nyika yedu igokurira kumberi tichada vanhu vanoshanda nesimba asi vanonamata pamwe chete nokufungisisa pamusoro pebasa ratakatarisana naro
hapana hapo chakaipa kuti zvematongero enyika zvivhengane nezvechitendero
zvematongerwo enyika ndo zvatinoita mazuva ose kana tichinda kunotenga zvinhu kuchitoro kana tichivhura mvura papombi matongerwo enyika ndomatinorarama ndo mweya watinofema saka wedha munhu mukristu kana kuti haasi mukristu kana wakadoenda kunovhota unoita zvamatongerwo enyika asi chatisingagoni kuita ndechekuti titi isu vatinoda kutsigira ndinhingi kana kuti ibato rakadai chatinofanira kuita ndechekuti titi vese vanenge vachifunga kuti vanoda kutamba munhandare iyi yepolitics yeparty politics tivati isu tambai matambiro achona asi timaite tichirangarira kuti kuna mwari kumusoro tose tinozvidavirira kuna mwari yeye iroro ndiro basa redu hatizogoni kusvika pakuti ndiana anofanira kunge achiita zvakati ndiana anofanira kunge achiita zvakati chedu ndechekuti umwe noumwe ari kuita nenzira yakafanira here kana pasvika kupesana kwenyika touya toti kuvanhu ngatiyananei tiende mberi tivake nyika yedu ndo basa redu iroro kana vamwe vakafunga kuti inenge yava politics vanenge vagona asi vanenge vasina kukudzira mberi kuti vati ipolitics yerudzi tigova nyika yakabatana inorunyararo inokururama uyezve munhu wese achiwana zvokuti ararame nazvo zvakamufanira
mashoko enyu ekupedzisira mungada kuti vanhu veZimbabwe vanzwe achibva kusangano Council of Churches yenyika yavo ndaapi
mashoko edu wane ndeyekuti nyika inobudirira inyika ina vanhu vanotarisa kumberi uyezve vanoenda kumberi vari pamwe chete hatigoni kuramba takasungwa nemakonewero ekare zvinoda kutsvaka kuti titi zuva idzvara tawana ipi tichirishandisa kuti tivake chinda kumberi uyezve tiri pamwe chete. Chatinoshuva ndechokuti dai zvaibvira umwe nomwe wedu aise ruoko rwake pabadza tisingatarisiri kumashure asi tichitarisa zviri kumberi. Ndoshungu dzatinadzo uyezve kuti dai umwe nomwe wedu atamba jana rake. Nyika yedu inovakika inyika inochochogwa navanhu vakawanda vanoitarisa vachiyemura, asi inyika inoda kuti tiivake kuti idzokere panzvimbo yainofanira kuvara.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches. Hama dzangu, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande nacho chirongwa chechitendero. Tichipawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisawo muchirongwa chedu chino. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarise nhau dzemitambo. Zimbabwe kana kuti chikwata cheMawarriors chaita mangange nhasi 1-1 nechikwata cheCongo Brazzaville mumakwikwi eAfrica Cup of Nations mumutambo wanga uchitambirwa kuCongo Brazzaville kwakare. Mutambo uripo muGroup G mune Zimbabwe umu uchiri kuenderera mberi pakati peCongo neLiberia. Mumutambo weCastle Premier Soccer League watambwa nhasi kuBaba Field Stadium, chikwata cheHighlanders charova Dynamos 3-0.
Gani musika na dai wani daira jigadzi mukuwasha demandi kwanira munenge muneruchi vandoro kupurira nigadzi zvamandi pane nongotambira nigadzi uyu mukana ndotoshandisa nigadzi mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndamuda mama muzandirambise.
Ko kambo kemusambo weZim Dance kubva kuna Killer T Chairman. Kambo ndamuda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU PF rinoti rakazvipira kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution sezviri mubumbiro remitemo. Asi vamwe vanopikisa vanoti zviri kutaurwa neZANU PF ndezvemugodzi matsuro. Hurumende nemakanzuru zvoshorwa nekutadza kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera munyika. Mutambo wenhabvu, Zimbabwe yoita mangange 1-1 neCongo Brazzaville makwikwi eAfrica Nations Cup, uku Dynamos ichidamburwa 3-0 neHighlanders. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tichitimurare zvakanaka, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.